Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 19/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inopasisa budget ra2025 paine kunyunyuta kweveruzhinji kuti nhengo dzeparamende dziri kuda upenyu hwepamusoro veruzhinji vachitambura. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti bato rao raita zvakawanda zvinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Nume yemutungamiri weZambia vaakainde ichilema inosangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa muHarare. Indiyo memwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Paramende inonzi yakapasisa budget regore rinouya ra2025 usiku hwadarika. Iro rinonzi rawedzera kudarika zvarakambenge riri muurongwa webhajeti wakaturwa negurukota rezvemari mwedzi wapera. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti bhajeti iri ringe richikura uwandu hwemari yave kutariswa kushandiswa. Izvi zvinowedzerwawo nechikumbiro chinonzi chakaiswa nenhengo dzeparamende chekuti masachigaro 30 emakomiti eparamende atengerwe dzimwe dzimotokari dzekufambisa. Zvimwe zvinonzi zvawedzerwa muhurongwa webhajeti uhu zvinosanganisira zvekuti nhengo dzeparamende dzipiwe nzvimbo dzekuvakira dzimba muguta reHarare dziwedzerwe mari dzemihoro pamwe nedzekubatsirikana uye kuti mari dzakanangana nebudiriro yematunhu kana kuti devolution fund dziwedzerwe. Asi izvi zvinonzi zvasimudza kugununʼuna kukuru kubva kune veruzhinji vari kuti nhengo dzeparamende hadzisi kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika umo nzara yapfunya chisero uye muzvipatara musina mishonga. Urongwa hwebhajeti hwakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube musi wa28 Mbudzi hwaive hwemari inoita US$7.7 billion. Asi zvave kureva kuti mari iyi ichakwira kudarika pazvichitevera zvimwe zvazopfekerwa izvi. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mumiriri wemarondera Central muParamende varisa chigaro wekomiti yeParamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vaCastan Mateo webato reTriple C.
Hapana chinyowani chiri kumbodhimandwa nemaMP. Mubhajeti ra2024 regore rino, pane zvanga zvakanzi maMP vachazoita. Munoziva zvinoitika maMP vanhu vanobva Zimbabwe yese. Asi saka tisi pavanoya muHarare vanospenda svondo rese vari muHarare. Saka vanenge vachida pekugara vari muHarare. Saka vanhu vangu vachikumbira kuti madii kuwedzera bhajeti reparamendi kuti tisazonyadziswa senyika. Munomboziva zvinonyadzisa kuti tinoendawo kune dzimwe nyika tichiona mamiriro akaita maparamendi dzimwe nyika. Ndikakutaurirai kuti mamembers of parliament mari anotambira haipfuure $500. Mamembers of parliament emuZimbabwe they are the least paid muAfrica yese. Of course zvichinoitika ndechekuti vanhu vemapepa nhau vanozosimba kuti aiwa maMP anotoda zvinhu zvokuti vagarika bati aiwa kana haisiriyo nyaya yacho.
Asika muchangobva kupiwa dzimotokari sei mava kuda dzimwe motokari zvakare.
MP akapuwa motokari ndizvozvo. Asi pandakapa ripoti inini ndaipa ripoti yanga abva kumachairpersons. Machairpersons ndo akafanana nevaminista emuparamendi. Handiti vaiti ivo pavhiki vanofamba zvisingaite. Like izvezvi ndikutaura nemi ndiri kubhubhi handiti muri kuona. Saka vanofamba. Saka vaiti tadika vano motokari dzidiki zvadzo zvekuti tifambise mafambiro atinoita nekuti in 2 years dzinenge dzaparara motokari dziri dzehurumende. Ndochite zvaitaurwa izvozvo.
Kune vamwe honorable vari kuti dai simba riri kuiswa nemaMP iri pakuti vanhu zvavo zvivanakire vawane motokari nepekugara nezvimwe zvese riri rimwe chete ravanoisa pakuti nyika inge ichiwana zvipatara zvichiwana mishonga zvinhu zvichigadzirisika munyika dai nyika yakagadzirika munoti
magona stereki papo. Ndaku kutaurirai. Nyaya yezu patara yaka taura nu. Ene doya yaka taura nguwa yaka reba. Maka taura maka vereka mwanzi muhansad. Nyaya yezu patara yaka taura yema cancer machine yeshi yese. Yaka taura wana waka shia zira yaka taura munu yese. Asi shenja rekibuti vema pepa nao. Wanongo nunga patara wama MP cheti. Asta yekuri kunzi waka tarisa kutichi yaka taura wama MP. Kana taulu wazunu zese za munga funge zemunika munu. Nisaka dati, ze paramen yangeri budget number 2. Kuna budget 41 akataulwa.
Saka chichi chaitika pamberi. Ratu pasiswa ere, kana utisha garu wapasi za kare.
Budget ratu pasiswa nezuru. Ratu pasiswa nezuru, pane za hawe zirwa. Zaidi uole ma MP disuzo. Asi zishin chisu mapakara, zaka hawe zirwa za kare. In fact, budget ye paramen it's about 1.7 billion. Zig, alitika. Budget re healthy, raka shikla kuma 20 or 30 billion. Raka wazi wazukuru, kujitenga zuzirudi wazuzu.
Vanga waru miriru we marondra sendro mparamende, waru sachi garuwe komite paramende inonani shukubudiskuwa kwa mashoko, wakastu ni matewe batore triple C, waru parunare kububi kumatewele Lent North in Studio 7. Mutungamiri wezi anu PF wari shakari mutungamiri wenyika vai masoni munangagwa vanoti bato ravo raita basa rinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hwe veruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Asi vagari vakawanda munyika nemasangano anoshanda akazvimirira vanoti vamunangagwa vari kurarama munyika yavoga sezvo vanhu vatsvukira nenhamo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupedzisira mugore rino wekomiti yepamusoro-soro mubato rezanu PF yepolitbiro vamunangagwa varovera bato ravo maoko vachiti zvisinei nezvimhinga mupinyi zvaraitarisana nazvo muhurumende rakakwanisa kuti vana veZimbabwe vanyemwerere.
Kunyangwe takatemerwa zvirango zveupfumi zvinova zvinonyanya kutidzosera kumashure, ndinofara kuti kushanda kwedu nesimba kwaita kuti upfumi hwedu usimukire uye vanhu vekwedu vasimudzirike mumararamiro avo. Ngatirambei tichishanda nesimba kuti zvese zvatinovimbisa vanhu tizvizadzise.
Vamunangagwa vaenderera mberi vakatsiura dzimwe nhengo dzebato ravo dzavati dziri kusvibisa zita rezanu PF kubudikidza nekuyanika nyaya dzebato iri pamadande mutande pane kutevedzera matano anofanirwa kutorwa mubato kana paine kutsutsumwa kuripo. Vatiwo Zimbabwe ine zviwanikwa zvinokwanisa kuita kuti ive pamberi penyika dzemuAfrica munyaya dzekubika simbi kana pakashandwa nemazvo. Asi panyaya yekuti upenyu hwevanhu hwakavandudzwa gore rino, vanozviramba mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust va Precious Shumba.
Vanhu vazhinji vari kushayiwa kana mari yekuendesa na kuzvipatara, vari kushayiwa mari yekudya, vari kushayiwa kunyangwe nemari chaiyo yekuendesa vana kuchikoro. Iwo ndo vari kufunga kuti vari kugona. Vanhu vari kutambudzika zvikuru.
Asi mukuru wesangano re The African Courts Trust va Elton Ziki vanoti zviripo zvikukutu zvakaitwa nehurumende yeZanu PF.
Vashandi vaakutambira zviri nani zvichisanganisira nebhonasi ravari kupuwa gore rino. Totarisa mugwagwa, totarisa kumamaini, totarisa zvose zvigadzirwa zviri kuitwa, totarira kushingaira kwavari kuita panyaya dzogadzirisa energy sector.
Kunyange miono ichiita seinosiyana panyaya yekusimudzirwa kweupfumi hwenyika pamwe chete nekuwanisa huchi nemukaka kuvana veZimbabwe kwataurwa navamunangagwa, sangano reZimbabwe Statistics Agency rinoti vanhu vanodarika zvikamu 11 kubva muzana havana mabasa. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira kusanganisira Zimbabwe Congress of Trade Unions anoti uwandu uhu hunogona kusvika kuzvikamu 70 kubva muzana 80%. Vatafadzwa Mavhunga, avo vanoshanda nesangano rakazvimirira reproject vote 263 vanoti zvichida dziriko dzimwe nzvimbo dzakabudirira zvinonwisa mvura munyika kozoitawo dzakasaririra.
Zvinhu zvatinoda kuonawo nyika yedu zvichibudirira tichichinja mararamiro evanhu vedu. Zvinhu zvavari kutaura zvinoona kunge zviri izvo zvatiri kuonawo kwatiri, asi pamwe kune dzimwe nzvimbo zviri kunge zvichichinja.
Nyanzvi inoongorora zvimatongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti pachiri nemufambo kuti bato rezanu PF riti rafadza veruzhinji nekuvawanisa upenyu hwakanaka.
Vanhu vakabhenefita from nyaya dzavari kutaura vanhu vairerekera kubato rezanu PF bati rudende rwenyika yeZimbabwe vasina kwekumhanyira kana vatsva kudumbu nekumusana vari kungotambudzika.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinonzi nebhanga repasi rese reWorld Bank dzine urombo hwakanyanya kana ichienzaniswa nedzimwe, uye pane zvizhinji zvinoda kuitwa munyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nematongerwo enyika kuitira kupedza kutambura kuri munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzezvematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe iri kuparara sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika, kutadza kupedza uori muhurumende uye kusava nehwaro hwezvematongerwo enyika hunofadza munhu wese. Pamusangano mukuru wezano PF waitwa uyu, vamunangagwa vatorawo mukana wekuremekedza mushakabvu vakavigwa nesvondo yadarika kupurazi ravo mumhemberekedzo yeguta reBulawayo vapelekedzera Mphoko. Vakorokotedzawo amai Netumbo naNdindaitwa, avo vaive vakamirira bato reswapo muNamibia, vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Zvita, asi dzakanzi nevamwe dzaive dzisina kuchena. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Vateereri, echinoyo chiziviso chakakosha. Mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu paWhatsApp channel iyi, endai paWhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya mabhatani pabhatani rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe paWhatsApp channel paVOA Shona. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhume yatumwa nemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi vaEnoch Kavindile. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita kumuzinda weState House, vaKavindile vati rwendo rwavo rwanga rwakanangana nekunzwawo kubva kune mutungamiri wenyika uye vari sachigaro weSADC vaMnangagwa. Ngatinzwei vaKavindile vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita navaMnangagwa.
We were chair before he came. So from time to time it's important that we come to consult the
chisu taive nechimuti chasachigaro wesangano reSADC, saka zvakakosha kuti nguva nenguva tigone kuuya kuzoonesana nekupangana mazano nasachigaro aripo panyaya dzakasiyana. Sekuziva kwenyu, Zambia neZimbabwe dzine ukama hunobva kure. Patapedzisira kuuya taitsvaga rutsigiro rwemumwe wedu aida kupinda pachigaro chemukuru weAfrican Development Bank. Rutsigiro urwu takaruwana.
Avanga vari vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vaEnoch Kavindile vari nhume yavaHichilema vachitaura nevatori venhau kuState House muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMichael Mukura kanawo gurukota rebazi revaAmon Murwira. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Eliot Masocha.
Zvinhu zvinoitika chaizvo muukama noushamwari nohusahwira hwenyika zvinosanganisira neorganization inenge iripo yakaita seSADC, kuti kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichidiwa nenyika yakaita seZambia kuti zvinge zvichifambiswa mugungano reSADC, zvinofambiswa nenzira idzodzo dzaitwa nepresident weZambia kuti tuma munhu wavo unokosha kuenda kuna chairman weSADC kunoti munungunu vachiita makuhwa avo nokuti tozvifambisa sei, nokuti vaMnangagwa ndiye chairperson weSADC pari zvino, kana kuti Zimbabwe ndiyo chairperson weSADC pari zvino.
Pane zvakawanda zviri kutaurika pakati peZimbabwe neZambia. Tingati ukama hwenyika idzi pari zvino humire sei?
Pari zvino ukama hweZimbabwe neZambia handivoni kuti hunganzi hwakaipa, ukama hwakanaka hongu. Apo naapo savanhu panogona kuita mashoko anogona kunge achitsamwisa vamwevo, asi izvozvo chete hazvinganzi izvo ukama hweZambia pari zvino neZimbabwe hwakaipa. Aiwa, hwakasimba, hwakabvira makare kare. Ukama hwokudyidzana zvinoenderana nenyaya dzoupfumi hwenyika, kutengeserana kana kuti zvamagetsi kukaribha kuya uku, saka ukama hwacho husawira, kwatingati husawira, hakungoputsiki zvenhando.
Sevavakidzani vamunangagwa navaichilema, handioni vari kusangana, turi kunyanya kuona nhume. Zvine zvazvingareva here izvi?
Kusasangana kwavaichilema navamunangagwa kwenguva yakareba kubva pavatonga vaichilema zvinogona kunge zvichiratidza kuti vaviri ava havanatsokunzwisisana kana kuti mafungiro avo panyaya dzokutonga akasiyana, asi panenge paino mukana wokuti mamirira zvakaita izvi hatingandovonani richitaudzana. Ipo pano umo mukana wokuti ndinogona hangu kutuma vamwe vadiki kwandiri kuinda nezvandine ichida kutaura napurezidendi.
Havanga vari nyanzviyo zvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsikirirana pagungano remunamato muIbadan, guta guru redunhu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kweNigeria reOyo, kwakonzera kufa nekukuvara kwevanhu vakawanda. Izvi zvaziviswa nhasi nagavhana wedunhu iri Vasei Kakunde. Chiitiko ichi chaitika pachikoro chekereke Islam, apo vanhu vakawanda vanga vaungana pamutambo wemhuri. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nhasi varamba muono wekuti kubviswa kwemutungamiri weSyria vaBashar al-Assad pachigaro kunoreva kuti Russia yakakundwa. VaPutin vataura mashoko pamusangano wepagore vavanoita nevatori venhau vachiti Russia yakazadzisa zvinangwa zvayo muSyria, umo yakamhanya kunopa rubatsiro rwechiuto kuhurumende yavaAssad makore anodarika mapfumbamwe adarika, ichibatsira kudzivirira vapanduki kubvisa hurumende pachigaro. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi munyika rinonzi nevakawanda rave kukanganisa mararamiro avo sezvo risisina boka rariri kusiya. Svondo rino kubva nechipiri magetsi anonzi akadzimwa nyika yose kusanganisirawo nenyika yeZambia, ukuwo kwagara magetsi anga achidzimwa dzimwa pakati apa. Asi vamwe vari kukurudzira hurumende kuti sezvo dambudziko iri raita ndambirira hosha yemuhura, hurumende inofanirwa kutora matanho anoripedza zvachose, akaita sekuti dzimba dzose dzishandise magetsi ezuva kana kuti sola, magetsi anogaiwa nezesa onangana nemakambani nemigodhi. Zvinokwanisika kuitika here izvi? Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nokubvunza vaDzokora kuti vanoona sei nezvedambudziko iri.
Munyika maita chirwere chehurumende isina hanya nevanhu, isina basa nemacitizens, inotora mari ichiendesa kune zvimwe zvinhu zvisina basa. Taitarisira kuti hurumende pari zvino yainge yagadzira wange koliari kuitira kuti magetsi awedzere munyika, yakatadza kubhadhara mari inofanira kunge ichibhadharwa kuChina yainoti shamwari yayo. Iko zvino China yakuda kutotora wange koliari iyoyo ende ikasabhadharwa, tichatoenderera mberi nedambudziko rakanyanyisa rekushaya magetsi. Zvavakawana kubva kuSmith regime vatadza kuzvigadzirisa kuti zvirambe zvichishanda. Kariba dam yakavakwa naSmith nepower station yacho vatadza kuimaintaina kuti irambe ichitipa magetsi. Saka totori nedambudziko munyika. Unotoshaya kuti kana vachitaura kuti Zimbabwe is open for business vanorevei, nekuti hakuna bhizimisi rinofamba kusina magetsi.
Dr. Mavhaza, manzwa zvataurwa navaDzokora uyewo nyaya yedambudziko remagetsi rakabata nyika iri, munoti?
Totaridze kuti Zimbabwe neZambia yakaiwa nedambudziko remakushaya kwamagetsi kubva nezuro nemarumwe zuro, zvichitevera dambudziko rakaita kana pazvinonzi synchronized blackout. Zimbabwe neZambia isina magetsi. Shivi zakato nevano na magesti kana the Southern African Power Protocol or Power Pool Coordination. Magesta hasi shaka nevo na kutaja kutoka kuhurumende. Magesta shaka nevo pane chai tika kunzibeba ukumkara kuguenyare magesti. Renika nubata nika ndiri Zimbabwe ni Zambia. Iko zine izi nika ndiri zvarimu wari na chimbi chimbi. Kweta kukabisa dambu zivero. Timwe zinofara kuzikara.
Ase musati maenda mberi Dr. Mavaza. Dambu ziko harina kutanga nechipiri nechitatu. Idambu ziko la gara riru mara magesi mu Zimbabwe.
Ye, ase dambu ziko la zoi takuti magesa ya. Arande ashaike kwengu ya kareba seza kaita ne zuro ne maru me zuro. Idambu ziko la konzirwa hilo ni problem ya natale sae. Ehe. Magesi ya gara rindambu ziko ni kuti kune zune shaka wanda chukiti asu urumende yaka kazi la mguenyare kuwati tangaru kunyebe wana wangu na watu chokola kuti ya kazi kamari laka kazi ya kato shanda magesi ya kato beta nani patipua kati ya kaitika mazama ila apura ilikula mba ichungu yetuwa ichungu wetera na mazama kutera ili pakati kwa kaziri kwa ainei ni kutasa basa kwa urumende.
Vajokora ndazwa muchiseka pindura itinzwe.
Ungatadze kuseka zvinotosekesa cheromba vayakawanda. Vamavaza varikuti nyaya iri kuitika muZimbabwe yemagets haisi man made. Voda kutaura zvakare kuti zvirikuitika kwese kwese. Aiwa hazvisi kuitika kwese kwese. Magets arikuenda muZimbabwe zvakanyanyisa zvakapfurikidza mwero. Uye nyaya varikutaura kuti haisi man made. Iri kutori man made. Ndiyo varikutadza kubhadhara mamillions arikudiwa kuhange power station. Ndiyo vakagara pasi vakanyorerana nechina vakati itai zvakati vakapiwa mazibhiri akakurisa kupfuura mwero nekuti ndozvinoita China izvozvo inobatirira haisi shamwari yakanaka.
Dr. Mavaza, pane vamwe varikuti dai hurumende yakwanisa kuti ise solar mudzimba kuitira kuti magetsi ari kugaiwa munyika achinangana nemaindastiri. Munoti uye munoona chiri chinhu chinoitika here?
Hurumende yachotanga yakatoisa budget yekuti vanhu vaisirwe solar mudzimba. Iko zvezvi kune makambani akawanda ari kuisa solar mudzimba mumaruva. Vanhu vachibhadhara mari shoma shoma inobvira $3 to $5 pamwedzi yekuisirwa solar. Kana mwedzi mazuva akatarwa akwana. Vanenge vasabhadhari vanenge yava yavo kana in other words vari kutenga mishini inoteya simba rezuva kuti rishandiswe mukati medzimba. Saka iko zvinezvi hurumende yakatora seproject number one kuti by next year kupera kwegore rinouya dzimba dzakawanda dzinenge dzava nesora kubva mumaruva nemumaguta chero pauri muZimbabwe varoedza kutaura kuti tikwa tishandise sora dzakanyanyisa nekuti zuva ndiro rasina rakawanda kupfuura zvimwe zvese zviri kuitika izvi. Saka haisi nyaya yepolitics. Vadzokora ngavadzidze kunyara kuti kana vataura pamusoro pedambudziko ngavasangoisa munyu pasingaiswe munyu. Ngavaise chokwadi chivandidzike chega chibude pachena pasina nhema dzakazadzwa neuvengi wemunhu akaenda nyika yake.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain Studio 7. Manzwo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kukurudzira kuti nhengo dzeparamende dzirase bhiri riri pamberi pedare reparamende iro riri kuda kuti mari inoshandiswa nehurumende iwedzerwe vachiti bhiri iri rine zvizhinji zvinoda kugadziriswa sezvo rakarerekera kubato riri kutonga reDemocratic Party. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reConcerned Citizens vaTim Muringai.
Nyaya yebhajeti iri kutaurwa iyi ndirikuona kunge matangiro achaita administration avo anenge akati bhendei nokuti tinoziva kuti without this budget financing yekuti magovernment departments maborder agents TSA agents nemasoja abhadharwe zvinhu zvinenge zvinomira zvakanaka.
Munoona bato reDemocratic Party rinotungamirwa nemutungamiri wenyika varipo pari zvino vaJoe Biden richiti chii pamusoro pechikumbiro ichi chavaDonald Trump veRepublican Party uyezve vakamirira kutora mhiko yekuva mutungamiri weAmerica?
Mademokrati watowana omukana wekuti vaite maadvantages nokuti tinoziva kuti makore anotevera maviri kuchange kune midterm elections, saka yatova an advantage to the Democrats government ikavharwa.
Iko kunonzi kuvharwa kwegovernment kana kuti shutdown zvinorevei?
Zvinoreva izvo kuti maessential services anoshandiswa nefederal government kazhinji achashanda into their maximum capacity. Saka tinotaura ngemapasipoti, kuborder control, kuTSA kwandambotaura kuya kuya, nemamwe madepartments makuru, masoja nezvakadaro-daro vanenge vasina mari dziri kupinda. Saka inenge inenge iri like go slow kusina vashandi vakawanda.
Pane zvingaitwa here kuti tisazoona kumiswa uku kwemabasa evehurumende kuchiitika? Zvii zvingagadziriswa ipapa?
Zvinhu zvese inhauriranwa, saka madhemokrati nemarepublicans vakagara pasi zvinoona kuchibuda masolutions. Asi ndiri kuona ini kunge vaElon Musk ndo vari kuuya vachithreatena maworkers kana kuti congress people kuti vasavhotera izvi nemasenator. Saka ipapo pakaita munhu ari kunze ane maoutside interest ndo kazhinji pazvinonetsa.
Zvakamboitika here izvi munhoroondo yeAmerica kuti hurumende inombovharwa?
Zvakaitika. I think past administration yakamboita inenge kashutdown kadiki tozoti vanga pana Obama vakambothreatena anichirangarira kuti kwakazovharwa here kana kuti vakazowirirana, but aiwa chii chinowanzo itika vakamboita. I think last time I remember tofunga mavhiki maviri vakazobvumirana. Saka zvinoitika izvi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reconcerned citizens vachiongorora zvematongerwo enyika vatimuringai vachitaura namavhlasi Muhlanganya uye westudio 7 vari muOhio muno muAmerica. Zvino yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 makadimosi, ndiri kukumbirisawo PaStudio 7 timutibatiro mukuru weutano wehealth kuti ari kumbofamba here muzvipatara kuona kuti makamira sei. Ndakarwadzirwa muchipatara chihombe parerenyatwa hospital. Vane hama dzavo dzinenge dzatorwa ropa, vanhu vakabatirana zvigubhu zveropa kuenda nazvo kumalaboratories. Zviri kureva here kuti gavhumendi yedu haina malebho pachipatara ekuti kana vatora munhu ropa votesta ipapo? Zviri kudiwa utarise mudenga ngura yaita chipatara cheparerenyatwa. Mabeds ndakabatikana, ndakarwadzirwa neupfumu hwetiinawo.
Makadikwa nangu majonga inango ndirungotira pamusoro penyaya yenzara chete, pamusoro penyaya yenzara kuno kumaruwa kwatiri kunoku. Nyaya yenzara yakashata, nyaya yenzara yakashata. Tashatirwa kuno kukani, tashatirwa nenzara kuno varume, tashatirwa nenzara kuno. Hurumende yakasa kutiwawo kani, hurumende yakasa kutipawo chikafu. Ndidi chafeti chabata pabhikita.
PaStudio 7, PaStudio 7, magadi kwa na jonga, magadi kwenye. Ndi da mbo uvu, nza ukumi hawa wanengo, famba wa shita wana iti, wamuna ngabu wa 2030, wanengo wa shitonga, wanengo wa shiriko wa shitonga. Mambo wa funza, wanengo wa shitonga chiku, che wanengo wa shitonga. Sisa ati zivi kutuche, wanengo wa shiriko wa shitonga, wanengo wa shadensu, wa shitonga chi. Isu da mtunga mili, atidi mtongi. Tuda mtunga mili wenyika, anufamisa nika kwenda mbele, kute mtongi. Asuda sukutongwa isu, chaneta, nika yafa, nika yawora.
Studio 7 makadi izvenyu, tinokutendai ndi baba wewanhu, baba chimukuri. Chinoshamisa nyika yedu yeZimbabwe ndeyekuti utungamiriri hwedu huri kutambisa mari yenyika instead yekuti hubhajete mari. Kune nzara iriko ende kunotaridza kuti kune nzara zvakare gore rinotevera, but vari kutambisa mari vachipa chivhayo uchiita nayo madiro kupa vanhu dzimota kudinidini, vanhu vane mari kare instead yekupa varombo. Imo muzanu PF macho mune varombo vakatozarisa varimo mumamisha.
Tinotenda vateereri. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekunetsa kuri kuita magetsi munyika uye kuti izvi zvinobata sei madzimai. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Paramende inopasisa bhajeti ra2025 paine kunyunyuta kweveruzhinji vari kuti rakawandira kumusoro setsvimbo vasha manhengo dzeparamende dzichiisa zvinodziyamura chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya muina Ntungamiri Nkomo.
Soku isika